Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 5 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitwa muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. MDC inotungamirwa nava Douglas Monzora inoti vakatora mukana wekutura kuEuropean Union nhunha dzavo pamusoro pesarudzo dzegore rino. Sangano rinoona nezvekodzero dzevechikadzi reWalpe rinoti riri kukurudzira vechidzimai kuti vasavhotera mapato asingapi vanhukadzi mikana yokutora zvigaro mumapato nemuhurumende. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vanoti bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uri kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro muHarare, bato reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rakaita musangano nemapazi ezvekwata zveEuropean Union neCOMESA zvinoona nezvekufambiswa kwesarudzo kana kuti maelection observers. MDC inoti vakatora mukana uyu kutura nhunha dzavo pamusoro pesarudzo dzegore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mutauriri wemutungamiri webato iri vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
No, mupanga vakamba zvakanaka. Tekutanga ndovatinvaita kuti tinge tichipa presentation yedu kwavari. Saka presentation yedu ingakamira so. Chekutanga tataura kuti nomination process inge iri haphazard yakanga ichiitwa nevheki. Nekuti about 70 of our MPs vakafrustrate vakasvika pakubva. Vakangosiya mapepers ari pamatable until midnight. And then 87 of our MPs vakakwanisa kumirira kusvika kunze kwoedza. Vachibva vachitirambira kuti izvo tichida kubhadhara isusu netransfer, bank transfer. Vakarambirwa kunzi hatisikwanisa hatisikuda. Bank transfer. They would think they one card, they are going to go to one transfer, and then they would disqualify over that. 82 in a delimitation. You could want the summer center speakers. They could have a delimitation in a personal center speaker. They could any speaker in engage from the end of the Shandisa Queen and I could not delimit a matumu.
So titarisewo kuti vatambira sei zvamapereka kwavari izvi.
Vatambira zvakanyanyisa zvikuru nekuti tikona kuti nekuti ivo vari kuona kuti democracy muZimbabwe iri under threat. Mukazvitarisa kuti election yatiri kuenda iyi ZANU-PF yato neoutcome yairi kutoda. Saka izvozvo ndizvo zvavashungurudza nekuti vazvionawo kuti election yakatopera kudhara isati yatanga.
Imi zvamuri kutarisira kuti vaite ndezvipi kuseri kwemusangano?
Chinonetsa ndechekuti maobserver missions hakuna chavanokwanisa kuita. Vanongouya oobserva vozomonera ripoti yavo. Maripoti mangana akanyorwa kubva mugore ra2000 MDC chitanga kukondesta maelections. Asi sovereignty yayo manje yakukwanisa kukanganisa upfumi hwedzimwe nyika dziri musaga. Nekuti matambudziko ari muno muZimbabwe aakufashiri kuenda kunze kwedzimwe nyika, ari kufashupira kuenda kumhiri kwemakungwa. Ukasa kuti imimi vana vari muZimbabwe, vana vemuZimbabwe vari kunze kwemakungwa vapfuura 3 million kukumudza nematambudziko. Saka tinochikurudzira kuti dai vakwanisa kuramba vachigara pasi nehurumende yeZANU-PF nevanhu veZANU-PF vachivaonesa kuti matambudziko vari kuita kuburikidza nemaelections ari kufashukira kunyika dzavo aoverbearing in terms of economy nemanumbers munyika.
Izvi ndo zvamuri kuti dai zvanga zvagadzirwa imimi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, ndizvo?
Yes, ndizvo zvatitaura kuti zvinge zvigadziriswa. Chekutanga delimitation report haisi pamutemo. Chinhu chechipiri ndechekuti zvo maMPs akarambirwa kubhadhara asi mamwe mapolitical parties akabvumidza kubhadhara. Ndofunga muri kuona kuti vatina masa vakazoenda kukoti vachinounza nyaya yekuti CCC yakazobvumidza kubhadhara kuunza nomination papers ayo mangwana nomination koti yavhara kubiridza nekuti takatazviburisa humbo ihwohwo kuti hariri dzimhosva.
Ava vangavari va Lloyd Damba vanove mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vari parunare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichakadaro sachigaro wesangano rinoongorora mafambiro aisarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti dano reEuropean Union rekukurumidza kuuya munyika pamberi pesarudzo chinhu chakanaka chinopa veruzhinji mikana yokuita tsvagurudzo pachine nguva.
Hongu takatambira mashoko okuti European Union yakatambirwa semamwe emasangano achange achiongorora sarudzo dzatiri kuita gore rino muZimbabwe musi wa 23 August 2023 vachibva kunze kuti my international observers.
Saka ini munoona sekuti danho rakanaka here makatarisa kusangana kwavari kuitawo nemapato ezvematongerwo enyika nehurumende nemasangano akazvimirira.
Iri danho rakanaka kuti vauya nguva yechipo nokuti nguva dzakaita sedzidzi ndonguva dzatinosangana nemhirizhonga nokuchikidzirana. Saka kuvepo kuchaita European Union nemamwewo international observer missions achange achiuya muZimbabwe kunoitawo kuti pave nokuzvidzorodzera kune avo vanokonzera kana kuti vanoda kukonzera mhirizhonga. Zvinozoitawo kuti pre-election period yedu inge iri nguva yekuti vanhu vanenge vachikwanisa kushambadza maprograms avo zvakanaka, political parties ayo ari kukwikidza musarudzo.
Zvinobatsira papi nenyaya yegadziriro dzesarudzo?
Kuuya kwavo kunobatsira kuti kuongororwewo kuti gadziriro yesarudzo yakamira sei, zeke yakagadzira zvakakwana here kuti sarudzo dziitwe, uyezve yatingati mapolitical parties vane mikana yakafanana here yokuti vange vachiparidza zvirongwa zvavo. Okorori yeEU nemamwe masangano anenge achibva kunze kwenyika inoitawo kuti tinge tichiziva kuti sarudzo dzedu dzakarongwa zvakanaka here, dziri kufambawo zvakanaka here, mapato ese ane mikana yakafanana here yekushambadza zvirongwa zvavo.
Ko imiwo sesangano muri kuitawo zvipi nenyaya yesarudzo?
Isiwo seZimbabwe Election Support Network tatovewo pandima kugadzirirawo kuti tinge tichiongororawo kusarudzo dziri kufamba sei. Tiri pandima yokutrena maobservers edu avo vanenge vachinge vari munzvimbo dzakasiyana siyana kuti vaone kuti sarudzo dziri kufambawo zvakanaka here. Tinodayirawo kuti munguva pfupi iri kuteera malong term observers edu vanenge varimo munharaunda dzakasiyana siyana mu-210 constituencies dziri munyika vachiongororawo kuti pre-election period yedu zviri kumbofambawo zvakaita sei.
Avo vange vari sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Vamwe vanhu vari kukukwidza musarudzo dzegore rino vanoti havasi kufara nekunonoka kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission mukuburitsa gwaro revavhoti kana kuvawanisa gwaro iri, vachiti kwasara masvondo manomwe chete kuti sarudzo dziitwe. Mumwe wevari kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika Dr. Gwinyai Muzorewa vanotungamira bato reUnited African National Congress vanoti gwaro revavhoti igwaro reveruzhinji rinofanirwa kuwanikwa chero nguva nevanoda kuriona. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZimbabwe Electoral Commission panyaya iyi, asi ngatinzwei Jonga Kandemiri weStudio 7 achitaura naDr. Muzorewa nezvenyaya iyi.
Hatisati tawana bhuku iroro rinotibvumidza kuti tizive uwandu hwevanhu mumawadhi medu nemumaconstituency, asi ndinoziva kuti iyo ZEC ine access kune information iyoyo. In fact ndivo vanogona kunge vakatoicreata information iyoyo. Saka ipapo ndo pane mutambo wekuti pane vanhu vachatadziswa kuziva uwandu hwavo, tichitadza kuziva kuti vanhu vanzi vavo hwine vanenge vahwina sei, nekuti namba kana dzisipo hazvifambi zvakanaka.
Saka zvamasvika nguva ino musati mange mawana gwaro iroro, pamutemo rinofanira kunge richiwanikwa kwasara mazuva mangani kuti sarudzo dziitwe?
Panofanira kunge kutanga kwatakaita manomination code and so on, tinofanira kunge taane information yakadaro. Haipo ba ndingagona kutaura the exact date and time nekuti handina badata access, asi tinozviziva kuti ndo zvataichiita makore apera esaya. Ndo zvataita takadai pari zvinhu zvitakutoziva uwandu hwevanhu mumawadzi edu nemaconstituents edu.
Saka matanho apa muchatora semumwe wevari kukwikwidza musarudzo kuti munge muchiwana gwaro revavhoti iroro sarudzo risati dzasvika?
Ndinodaira kuti ZEC ichiziva murawo zvimwe ichatipa, ichizoti takanonoka. Asi apano kuti wazoona kunzi wakatipa mavoters roll, asi chizva zvedu chaizvo kuti kapiro kacho hakana kujeka ba, just like zvakaita delimitation boundaries haana kujeka. Asi ndo hatoipo vanhu vautoshanda zvakadaro. Ndo dambudziko ratinaro baba rezvinhu zvisina kujeka, asi zviriitwa nevanhu vatinofungidzira kuti vane fundo yepamusorosoro uyezve vari kumirira zvido zvevanhu vezimbabwe, nekuti ZEC is a commission inofanira kumirira zvido zvevanhu zvakanaka.
Tinonzwawo iyo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichitaura kuti gwaro revavhoti ririko kune vanenge vachingorida, vanoenda vanopiwa gwaro iroro asi riri mumapepa kwete rekuisa padande mutande. Imi muchaita sei since paine choice iyoyo?
Tichaita effort yekuwana the electronic version, even though achiti inoti netsei kuzoishandisa nekuikondrola kwacho. Ndiyo yatinoda nekuti kana tiinayo tinogona kuzoitawo zvatinoda kuita nayo. Yebepa iyi iri kudhura maningi, hatina mari yekudaro. Tine mari yekuita zvimwe zvinhu zviri more important than that. Zvisinei ba, sarudzo yegore ino ndofunga kuti inenge yakangoita semakore mazhinji ekuti haina kujeka, asi inenge ichitofamba zvakadaro. Hatina mukana wekuti hanzi tinogona kuti tichaenda kumakotsi, nekuti zvese zvinyaya zvese zvinoenda kumakotsi munoona kuti dzinongobuda dzakadaro. Kuuya kwadzaita dzinongobuda dzisina chaitwa ba nemakotsi, nekuti makotsi edu anofambiswa neimwe nzira isinganzwisisiki. Nekuti for example kana iri high court, hapana chouchaita, hapana kumwe kwouchaenda, wogumirana ipapo wotopiwa mutongo, zvopera zvakadaro.
Avo vange vari mumwe uyavari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vachitungamira bato reThe United African National Congress, Dr. Gwinyai Muzorewa, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinorwirwa kodzero dzemadzimai nekuvakurudzira kupinda muzvigaro zvematongerwo enyika reWorldPay rinokurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingapimi kana kune vechidzimai kuti vakwikwidze zvigaro muparamende kana mumakanzuru. Vanotungamira sangano reWorldPay muzvare Stabile Dewa vanoti vanhukadzi vaneta nekumirira zvabanopiwa nevanhurume, vachikurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera vanhu vemapato asingapi vanhukadzi mikana yekupukidza zvigaro.
Tikatarisa constitution yeZimbabwe inonyatsotaura zviri pachena kuti kana muchisarudza leadership, muchiita zvekuchuza nyaya dzemapublic elected positions, munofanira kunge pacouncil. Mucouncil out of 1970 macouncil seats aripo, 50% anofanira kunge ane madzimai. Tikapinda muparliament, out of 210 maconstituency seats aripo, 105 anofanira kunge ari emadzimai. Tikapinda mucabinet, pakanzi pane maminista 20, 10 anofanira kunge ari madzimai. So chandisinganzwi ndechekuti chii chiri kunetsa mapolitical parties kuti adzikise zviri kutaurwa neconstitution? Ndivo vakagadzira kaconstitution. Saka vainyepera here madzimai pavaingoti aiwa isusu tinoda kukurudzira? Ende vese mukavabvunza mapolitical parties nemapolitical leaders, vanotokudza kuti tinorespekta maleaders, ndozvamadzimai, tinorespekta leadership yemadzimai, izvi ndozvatiri kuita kuti madzimai asumudzire. But panozokwana nguva yekusarudzwa, madzimai ari kuchema izvezvi, vanenge vachifona, vamwe vakangozongoona masava asipo, vamwe takatonzwa kuti paitoitwa process yekuchuza vatungamiriri vaitonyeperwa vachinoripoterwa mapurisa, vachiatorwa nemapurisa, vachishungurudzwa nekuti havasi kungonzi vade kuti vapinde mune zvemapositions ekutungamirira. And ivo madzimai acho zviri kuvashungurudza pati havakwanisi kutaura.
Havakwanisi kutaura sei vasingakwanisi kutaura?
Nekuti kumapolitical parties kune whipping system yekuti akataura anotodzingwa mupati. But isusu basa redu nderekuramba tichiriminda mapolitical parties kuti ndivo vane primary responsibility yekusumudzira madzimai, yekuto make sure kuti madzimai apinda mune zvematongerwo enyika vachitora mapositions 50-50. And hakusi chete kumacouncil nekuparliament. Problem yatitori nayo itori national. Mukatarisa madzimai out of varume 11 vakabudirira kurana as mapresidents, hapatorina kana mukadzi. But vaivapo madzimai vana Muzvare, Linda Masarira, Elizabeth Valero vaida kutokwikwidza. But vakavharirwa panze. Varume vanozikana vanenge vane mari dzimwe dzacho vanenge vasina kutodziona nenzira dzakanaka ndovakamhanya vakanobhadhara. Vakadzi pavakazouyawo vachida kubhadhara neRTGS, munoziva zvine malimits zvikaramba kushanda. But hamungavharire vakadzi panze nekuti vatadza kuwana mari ichidiwa panguva. Vanga vatori nayo but masystems aramba kuti zviitike. Saka problem yatitori nayo yakatokura than zvatinofunga. And madzimai tikatarisa vanhu vanovhota muZimbabwe vakawanda vacho last election 56% angatori madzimai but ari kunovhotera varume.
Muzvare Dhewa, sangano renyu rati raita hurukuro nemapato ezvematongerwo enyika here pamusoro penyaya iyi?
Takatraya zvese zvatinogona, hatina chatisina kuita. Takaengeja mapolitical parties, tikaita mameetings navo processes dzisati dzatanga, tichivaratidza kukosha kwekumainstreama nyaya dzegender equality, tichivaudza zvakanakira kuti vazadzikise nyaya yegender equality, kuzadzikisa kuwanda kwemadzimai munyaya dzepolitics. But zvinotongoratidza kuti havatozvibhilivhe, havatozvirespekte, havatomborinei nazvowo. And zvinhu zvese izvi zviri kukonzereswa nenyaya yatinoti pachirungu patriarchy, yekuti varume vanoona ndivo vakakosha, ndivo vanofanha chete kupinda maleadership positions, madzimai haana basa. But kana madzimai tisina kubatana tichiti enough is enough, ticharamba tichingoona nhamba yemadzimai iri kupinda maleadership positions ichidzikira. Zvinhu zvinorwadza, zvinoshungurudza kuti muno muna 2023 unotowana nhamba yevakadzi vari kurana mumaconstituents ichitodzikira pane vaivapo 2018, 2013 na 2008, zvichikonzereswa nekuti pane vanhu vangori selfish varume vanongofunga kuti ivo power nderavo chete, vakadzi havakodzere kunge vari vachipinda muzvinzvimbo zvepamusoro zvematongerwo enyika. Takatosvika pakutoendesa even hurumende chaiyo kumakotsi sewao, pekuti hamusi kuona here kuti even pamuri kuapointa cabinet muri kusiya madzimai. So izvezvi election ichingoitwa, tuda kuendesa futi mapolitical parties kumakotsi tichivasunga nemutemo wokutadza kuzadzikisa nyaya yegender equality, nekuti vese mapolitical parties anoti anorespekta constitution yeZimbabwe. Saka izvi zvinofanira kuonekwaka vachicreata environment. And apa hapana zvekuti madzimai angasiko, aivako madzimai kumapolitical parties ese anotogona basa, anotogona kuti kana apinda atochinjawo zvinhu maererano neku tongwa kwenyika, maererano nekusumudzirawo mamwe madzimai nenyaya dzedevelopment at community, even at policy level. But madzimai aya akatoshungurudzwa akavharirwa panze.
Saka Muzvare Dhewa, sangano reWalpe rinotii kumadzimai pamusoro penyaya iyi?
Madzimai tinofanira kutombobatana titoti no, as long as varume vasiri kuda kuti tipinde maleadership, ngati withdraw vote yedu kune varume vasingatidonge tichipinda maleadership. Bhozi isusu hatingangovasapoteka kuti vangopinda imomo, ende vakapinda imomo vanokanganwa futi zvinodowo madzimai. Ndosaka muchiona magetsi achingoenda kusina mvura, kusina public transport, bhozi havazi concerned vanhu vari most affected nezvinhu izvozvo madzimai.
Avo vanga vari vanotungamira sangano reWalpe, Muzvare Stapler Dhewa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohati nezuro vakati bato ravo richakunda mamwe mapato zvine mutsindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uri kuuya. asi vanopikisa vanoti vanotarisirawo kukunda kunyangwe vasiri kufara nemabatirwo ari kuitwa sarudzo. Nunurai Jena weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro munhandare yepfupa Jena muchegutu, vamahadhi vakati mamwe mapato anongoveva perekedzi pasarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu.
Regai vakukwidze vatiperekedzewo murwendo rwedu rwokunogwinawo. Idemokrasi gai tine mabvumirawo kuti vatiperekedze. Pachokwadi ndechekuti tiri kuhwina zvine mutsindo.
Vachiwo kukunda kwebato ravo kuchava mucherechedzo kune dzimwe nyika dzekumavirira dzakaita seamerica nebritain kuti mapato avanotsigira akaita secitizen coalition for change kana kuti CCC haadiwe nevanhu.
Musi wa23 August tinopedzerana navo vanhu avo. Tinoda kuti tahwina 23 August tawana 5 million yedu. Ndoda kunzwa kuti European Union inoti chii, vaamericans vanoti chii, vabritish vanoti chii. Nyika ndeyedu, nyika yeZimbabwe ndiye vanhu vatema, inovakwa nevanhu vatema vari varizi vayo neupfumi hwayo hwese.
Asi bato reCCC rinogara richiramba nyaya yekuti rinoshanda neamerica nebritain richiti nyika idzi hadzivhote asi vana veZimbabwe ndivo vanori parutsigiro. VeAmerica neBritain vanotiwo chinopa kuti vachemere vakuru vehurumende zvirango kutonga nedemo. Asi vamahadhi vakatendawo kuti mubato ravo hamuna kubatana nekuda kwesarudzo dzemaprimary sezvo vamwe vasina kufara nekukundwa.
Ndinoziva kuti kumakonstituensi kwamabva ikoko sekutaura kwandaita apo makasiyana vanhu nokasiya vanhu vasina kubatana. I would want you to take it upon yourselves kuti mubatanidze vanhu vemuZimbabwe, vanhu vemumakonstituensi enyu.
Vachitaura panyaya yekushanda kwemakanzuru, vamahadhi vanoti vanopikisa vakakundikana kwemakora akawanda kusimudzira maguta nekudaro havafanirwe kupiwa mukana zvakare. Asi vachitaura neStudio 7 vachitsvaka rutsigiro kunzvimbo dzakapoteredza dhorobha iri, vari kumirira bato reCCC muchegutu West vaEdmore Chivero vashora zvikuru hurumende yeZANUPF kunyanya gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vachiti vanokanganisa zvikuru mashandiro emaguta akaita seravo.
Zvinonyadzisa zvichitaurwa nemukuru akaita savamuhadhi vakabva muhofisi. Zvinonyadzisa mabudiro avakaita kuti vauye vachitaurira vagari vemuchegutu kuti nzvimbo yechegutu yekukanganiswa nemakanselas eopposition vachiziva ivo kuti zvese zvinoitika mukurangwa kwemakansels zvinokondirorwa nehurumende yavo iyo inenge ine udzvinyiriri pakufanira kuti makansel aya aoparete independently.
Nhengo yekukwikwidza yakazvimirira raGift Konjana vanoti havatarisire mashoko ekupomera mhosva vamwe zvakaitwa navamuhadhi.
Kuiwa haasi mashoko anofanira kunge achibva kuvarwi vakasunungura nyika ino saivo. Tinotarisira kuti vanhu vakasunungura nyika ino vape kodzero kuvana veZimbabwe zvavanoshuvira munyika yavo. Zvakare muzuva ravanga vachiporonga vachitambisa zvakadaro zuva rakakosha kudai, ini ndiri mundima kuita basa rokuti shuviro dzevagari vemuchegutu dzisvike padzinosvika.
Vamahadhi vari kuita misangano yakadai pamberi pemusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri weZANUPF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muChinoyi nemuGovera. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanenge vaine musangano mukuru kuBhindura. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Chombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Dare reHigh Court nezuro rakatonga kuti nhengo dzeCitizens Coalition for Change Zare Johanna Mamombe na Cecilia Chimbiri havana mhosva. Vaviri ava vaipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakabvutwa nevasori. Munewsday urimende inoyambira makanzuru kuti asabhadharisa vanhu mitero mumadhora ekuAmerica. Vanhu vapfumbamwe vakafa, vamwe gumi nevaviri vakakuvara mutsaona yakaitika mumugwagwa pakati peHarare neChirundu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Madadiko pastudio 7 apo. Vana mugwadi munoreerera kahumpavha nekuti muri kudya muchiguta kudzimba dzenyu. Dai muchifa nenzara sezvatiri kuita vamwe musingataure muromo yamunotaura zvogoswa tsuro. Endai kune kunyengetedza vanhu nenhema. Kunyengetedza vanhu neswiti ungaona vachichi vanhu vaneta nezanupf. I think gore rino ndoo rekupedzisira. Garai madya pekupedzisira, hakuna zvisingaperi. Think ndoo zuva rekupedzisira, ndoo gore rekupedzisira.
Zita rangu ndini Shumba, ndogara pamukondo pamupumaranga. Nechichemo changu chidiki, kune vanhu vaya vanochema vachinzi tokunzi makwerekwere. Hanzi demo rinokanganwa muti wakatemwa ukanganwe. Zvamunoita vanhu kumadawe nekumozambiki muchivati matera njanji mabwidi buranyuchi maitovapa mazita akatowandisa muri kutopiwa wari mutori nani mamoskin ndouya kuvanhu vebhora vanotamba bhora muzimbabwe kuti reshandu kuvanhu vebhora muzimbabwe mudzokere pakutamba bhora tese muone kamundi aina kana basa nemi makore isaya ivhundu kana africa cup of nation hamuchaenda futi reshandu kuvanhu vebhora.
Tine chichimo chandandinacho hangu chokuti ko zvanzi kune mhirizhonga iri kuitika pane zvekuemaelection yakatarisana sei vasingasungwi sei vachitanga vachida kuona kuti uyu aonekwe kuti akuvara sei asi vanhu vamurova kwamukuvadza varipo vachizikanwa kuti nhingi nanhingi ndiye yakakuvadza munhu panzvimbo yakati kwavakamhangara ikoko ivo sei vasina kuvabata vakavasunga utabasa
kuno kuti rinane ndiri kusouth africa mara ei dai kuti chamisa kazaka yavuina chamisa tingatoguduka teitoenda kumba tashatirwa muno musouth africa tashatirwa munomu ndiri muno mujobek ndiri muforways ndokwandiri ndoti kwaziva iwese muezimbabwe pamberi nekuvhota.
Makadiko baba wahande nemimose vatiriri vestudio 7 mamuka sei anokwasaindi mufundisi moyo zvichiwa takarara tine kurwadziwa kukuru nezvakaitika nezuro kubulawayo kuona timu yedu yemashevroni yecricket ichibuditswa makwikwi esuper 6 nescotland ichikundikana kuqualifya kuenda kuworld cup india nekuti ndiyo timu yatatatarisira tasara nayo kuti ichagonawo kuenda kumakwikwi eworld cup kuindia. Saka takarwadziwa zvikuru kuona timu yemachevron ichikundikana ichikundwa nescotland. Chinhu chakanzirwa ndechokuti pavakawina zimbabwe toss vaifanira vakatanga kuti ivo pachavo vaite marunzi pano kuti vaiti scotland ipindiwo vazotevera kumashure uye futi nescotland yakanga isingatambi zvaive zvakanaka nokuti ndaisafunga kuti ingabusvitsa 235. Takarwadziwa zvikuru nokuti Zimbabwe yaifana yakawina paScotland. Score yakaiswa kuti Scotland 234 yakanga iri score yakanga iri shoma. Tinotenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Sokuisikati sendava kuVOA Ndebele.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaDouglas Monzora inoti vakatora mukana wekutura kueuropean union nhunha dzavo pamusoro pesarudzo dzegore rino. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhukadzi reworldpa rinoti riri kukurudzira vechidzimai kuti vasavhotera mapato asingapi vanhukadzi mikana yekutora zvigaro namapato nemuhurumende. Mumwe mutevedzeri mberi wemutungamiri webato rezanupf vakembo muhadi vakati bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uri kuuya tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande.